Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chikunguru 25/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Gurukota rezvemari muzvina fundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekushanda kwebudget ravo kana kuti midterm budget review Nyanzvi dzozeya bhiri rekuwandudza mutemo wezvekushanduka kwemamiriro ekunze Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekupenengura bhajeti renyika nhasi. Vati vanotarisira kuti pane zvavakambotaura zvavakambotura muna mbudzi hurumende ichasara iine chikwereti chechikamu chinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.3% vachiyambirawo kuti nekuda kwenzara iriko zvinhu zvinogona kuenda kumawere asi vativo kuparurwa kwakaita mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG mumwedzi wakubvumbi wegore rino kwadzikamisa upfumi wenyika Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vaNcube vati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion ZIG asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion ZIG.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera ne zvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2% kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9% sezvavaitarisira munambudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo vachitaurawo neStudio 7 panze pedare reparamende muzvinafundo Ncube vati vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yeZIG
Tati isusu ma taxis arikubhadhwa nemakambani kava badelea at least half in ZIG so ZIG yotenderera nditi kana munhu achida ma services from government futi kava badelea futi ndee ZIG
Vancube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yeZIG vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemaZIG kana kudarika ukuwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC amai Linette Karenyikore vati havaoni chakanaka chataurwa navaNcube chichabatsira veruzhinji
Ngoma ndiyo yekutambura kwevana vemuZimbabwe. Element yekushandisa futi US dollar ingoripo. Vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda iZIG. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vatiwo
kutaura kuno kwandukuta nemi rate zvezvizvi kumhanya rato kuma 25. So munhu ari kubata vanhu kumeso munhu akoniwa munhu atadza changa changa chifanira kungoita kutaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza indaa kumbodzokera kusita ndandanga tiri dai matsagova mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyanga
asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeZANU PF vaClemence Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube ekusimbisa mari yeZIG anoyemurika
Pazigi iri Reserve Bank pane zvakataura yokuti zigi redu rirambe richishanda pakutenga, zigi redu rirambe richishanda panyaya yokuti tive nevalue. Asi panga changa chasara ndechekuti ngatitivei neyatinoti macomplementary measures ndo auya.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vanqube vasiya mushandi ari pamene.
Nevashandi vazhinji vari kuora zigi. Ende zigi iroro radona. So kana minister vachiti zigi rikuramba rakasimba, rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora maUS dollar kureserve bank.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vaudza Studio 7 kuti kusimbisa zig kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika.
Vanhu vemuZimbabwe vanotenga vanofanira kunge vachinge vaine mari yomuhomwe. Ndo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda.
Vanqube vatiwo mamwe mabasa akaita sekugadzira zvidhina nekuchera zviborani achasiyirwa zvizvarwa zveZimbabwe. Mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuChina kunyanya. Muzvinafundo Nqube vatiwo Zimbabwe nechikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion zig. Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seIMF nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Dzimwe nyanzvi dzaungana nhasi muBulawayo pamusangano wekuzeya mutemo mutsva uri kuumbwa unotarisirwa kubata nyaya dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Change Management Bill. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano uyu muBulawayo nhasi, mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvekushanduka kwekunze nezviwanikwa zvesango vaWashington Jakarta vati Zimbabwe isati yave nemutemo unobata kushanduka kwemamiriro ekunze. VaJakarta vati kushanduka kwemamiriro ekunze idambudziko riri kuramba richikura richishungurudza pasi rose. Vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ive nemutemo unobata nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kuitira kuti izadzikise zvainotarisirwa kuita paurongwa United Nations Framework on Climate Change. VaJakarta vati kusave nemutemo wakaita seuyu kunogona kukonzeresa kuti nyika irasikirwe munyaya dzeupfumi sezvo nyika dzakadai semubatanidzwa weEuropean Union dzave nemutemo yakajeka inosanganisira iyo inoisa mitero yakakura pazvinhu zvinogadzirwa nedzimwe nyika kusingakosheswi nzira dzinoderedza kushanduka kwekunze.
Hatizivi zvinokwanisa kuitika. Zvinhu zvinobva kunyika ino zvinokwanisa kurambwa kune dzimwe nyika zvichinzi zvinhu izvi muri kuzvigadzira nemweya wakaipa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vamutuso liwayo vati South Africa yave nemutemo weClimate Change Management. Vakatiwo mutemo uri kuumbwa muZimbabwe unobatsirawo nyika kuti iwane mari pasi pezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoitwa pasi peUnited Nations zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Zvinokwanisa kuita kuti Zimbabwe iwanewo kudyidzana nedzimwe nyika, iwanewo kana mari inokwanisa kunge ichiwanikwa nekuti mune mainvestments anenge achikwanisa kuitwawo munyaya dzeclimate changes. Zvingave nyaya the energy transition, dzingave nyaya dzewater management, dzingave nyaya dzeforest conservation and so forth. Saka mari dzeclimate change funding dzokwasa kuzobuda pakuti tinetadi tane mutemo wakadaro.
Vazhivai vati hwaro hwemutemo uri kuumbwa hwakanaka asi vati zvakakosha kuti mutemo uyu ubudise pachena nyaya yekuti mapoka evanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakaremara vangabatsirika sei pasi pemutemo uyu. Izvi zvatsigirwa naTsepangnare mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakare mara.
Hapana patiri kuona inonzi inclusion yevanhu vakaremara. Tichinyanyotarisa nyaya dzine chekuita neutano.
Zvinafundo Granius Mavondo, vanove chipangamazano mune zveutano paNational University of Science and Technology, vati chimwe chezvakanyanya kukosha muupenyu utano hwevanhu. Vakatiwo zvakakosha kuti mutemo uri kugadzirwa uyu uburise pachena kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringidza utano hwevanhu uyewo ujekese zvingaitwa kubatsira kugadzirisa izvi.
kwaita climate change impact. Pane nyaya dzepfungwa dzokuti munhu anenge awigwa nedrought anenge achifanira kuti awane support mupfungwa dzake first pasati paitwa chimwe chinhu. Nokuti munhu akagara abatwa mupfungwa dzake kuti handikwanisi kuita izvi, mangwana chiro pakavuya chinhu chinenge chiri nyore sei, haakwanisi kuti afambe achienda mberi.
Saka mumwe wechidiki vange vari pamusangano uyu, Msindazwe Ndlovu, uyo ane kambani inogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva kune zvinhu zvinenge zvaraswa, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mutemo uyu ukurudzire kusimudzirwa kwevechidiki vane mabhizimisi anobatsira kurwisa kushanduka kwekunze.
Zvinhu zvatinoshuvira isu senge mayouth, maentrepreneurs, kuti bili rinokurudzira vanhu neindustry. Maindustry vanhu iwe neni kuti tichinje nzira yatinotarisa nayo zveclimate change.
Tinotenda kudzanai mutori wedu wenhau atumira nyaya iyi. Musangano mukuru weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuMunich, Germany, uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nemasere, uri kutarisirwa kupetwa mangwana. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo kambani yeGilead iri kuti jekiseni rayo rekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV rinobayiwa kaviri pagore riri kushanda zvakanaka zvikuru kumadzimai. Sangano reJoint United Nations Program on HIV and AIDS rakazivisawo nezuro kuti vanhu mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million vairarama nechirwere cheHIV gore rapera. Pavanhu ava mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 million vakange vasiri kunwa mushonga. Mukuzeya nezvenyaya yemusangano mukuru uyu, Ivanza Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara.
Tinono wakakosha zvikuru nokuti musangano uyu wakaunganidza pamwe chete vatungamiriri, vashandi vezveutano, vanorwira kodzero dzevanhu uye vanhu vacho vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS, vachikurudzirana kubatana kutsvaga waro wenhaurirano nekupanana mazano anobatsira nemaitiro ekurwisa chirwere ichi cheHIV and AIDS.
Zvii zvikuru zvamunganongedzera zvinobatsirawo nyika yeZimbabwe pamusangano uyu?
Zimbabwe inogona kudzidza maitiro akanaka edzimwe nyika mukurapwa nekuchengetedzwa kweavo vane utachiona hweHIV and AIDS. Kupinda musangano uyu kunopa nhumwa dzemuZimbabwe mukana kuti dzitaurirane nenyanzvi dzepasi rose kusimudzira zvirongwa zvavo zvemunyika yedu yeZimbabwe maererano nechirwere ichi.
Tichitarisawo zviri kukurukurwa pamusangano uyu, mungachitiwo kudini tichitarisa kwabva vanhu nedenda iri kusvika parave nhasi?
Tichitarisa nhaurwa dziri kuitwa, takatarisa kubva pamazuva akatanga denda iri, tinoona kuti pane kufambira mberi kukuru kwakaitwa mukurapwa kwedenda iri vachishandisa maART, mishonga iyi inonyatsotsvanyirira utachiona ichibatsira vanorarama neHIV kurarama upenyu hurefu uye une utano.
Kurudziro yenyu yoti kudini kune veruzhinji?
Mashoko angu kuruzhinji ndinoti dzidzai pachenyu maererano nechirwere ichi kuti chinotapurirwa sei, nzira dzekudzivira nadzo uye marapirwo angasarudzwa pakuva nechirwere ichi. Ivaiwo neruzivo rwakakwana kuziva nezveHIV kunogona kukubatsirai kubvisa ngano maererano nechirwere ichi, zvichiita kuti vanhu mukwanise kuita sarudzo dzine ruzivo nezveutano hwenyu pakuita maponde.
Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara, vari parunare kuMunich, Germany kwakare, naIvan Zininga weStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vataura kunyika yavo nezvedanho ravo rekuregedza kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino, vakamirira bato remaDemocrats. Vatura mashoko aya vari muofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaBiden vati pane nguva nenzvimbo yekuti pauye mazwi matsva, mazwi evechidiki vakaenderawo mberi vachiti zvakanaka kuti utambidze mwenje kune mumwe. VaBiden vakatozivisa kuti varikurudzira kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vamirire bato iri musarudzo. Asi amai Harris vanofanira kusarudzwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weDemocratic National Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi unouya. Vachitaura nezvaamai Harris, vaBiden vati munhu anga achivatsigira zvakasimba vakaenderera mberi vachiti vane rusivo rwakadzama uye munhu asingazungunutswe zviri nyore. VaBiden vati vanokoshesa zvikuru hofisi yavo asi vakati vanoda nyika yeAmerica zvakanyanya. VaBiden vatiwo vachashanda kuvandudza dare repamusorosoro reSupreme Court uye kutsvaga mushonga wekurapa chirwere chegomarara. Apo vaBiden vanga vachitaura, vaTrump vange vachita musangano wekutsvaga rutsigiro kuNorth Carolina. VaTrump vati vaBiden vakabuda mudariro nekuti vakoniwa. Vatiwo ari kuvatsiva amai Kamala Harris haasi munhu wekuti angamisidzane naye nekuti avagone basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya nhasi aridza pfuti mudenga akakanda utsi hunokatyidza mumugwagwa uye kusunga vanhu vange vachiratidzira muguta guru reNairobi. Kunyangwe hurumende yakati haichavandudze mitero zvainzi zvaizoomesera veruzhinji, vanhu munyika iyi vari kuenderera mberi vachiratidzira. Apo musangano weSadaka uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uri kuswedera, hurumende iri kupomerwa mhosva yekuwedzerawo kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekurambidza misangano, kurova pamwe nekusunga vemasangano akazvimirira oga vemapato anopikisa nevadzidzi. Nezuro mapurisa akaparadza musangano wesangano revadzidzi reZinasu waiitirwa muHarare pamwe nekusunga vamwe vadzidzi. Nemuvhuro uno, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakange vayambira vana veZimbabwe kuti vasaite zvemusarinya vachida kukanganisa musangano weSADC uyu kana kusvibisa zita renyika. Vakatiwo vachabatwa vari kune rimwe divi remutemo vacharangwa zvakaomarara. Ukuwo nhengo dzebato rinopikisa dzeTripusi makumi manomwe nesere dzichiri muusungwa kubva mwedzi wapera. Ko, mutemo unoti kudii panyaya dzekuratidzira? Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yeboka revechidiki reZANUPF vaSnowball Tongogara uye nhengo yeboka revechidiki reTripusi vaSteven Chuma. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitika munyika izvi.
Tatingangotaura tiri kuonekwa nemunhu wose kusanganisira iwo vari kuZANUPF ndechekuti acha baba vane manyemwe, baba mandivonepe, nokuti vakava kuti aiwa kune vari kushanya munyika mavo, voda kupedza dzinza rose vachiuraya, voda kupedza dzinza rose vachiri kumhauroyo. Asi kushanya tinoziva kuti tsika yedu yechivanhu, nyaya dzekushanyirana dzagara dziriko. Nyaya yeSADC, SADC yagara iriko kubva kare nakare, ende nyaya yechairmanship yeSADC haisi nyuwani, yagara nongochizanyuwana panyika dzemusouthern Africa dziri part of SADC. So zvinotishamisa nawo kuti aiwa hurumende yamunangabva yakuzodza mafuta enguruve kuvana veZimbabwe, nguruve yasina kudya, vachivapomedzera mhosva yekuti vanga kuita mademonstration. Asinoziva kunyange vakada kuita mademonstration zviri pasi remurawo wenyika yeZimbabwe. Asi so far wopostena hakuna vambotaura nyaya dzemademonstrations. Asi kuti hurumende inoziva kuti yasvika zvakanaka munyika, saka naizvozvo vanotya kuti zvakashata zvavari kuita zvingaexposiwa.
Munoti vatongogara kuchema kuri kunzi kuri kuitwa nevana veZimbabwe uye kusunga kuri kuitwa vanhu pamberi pemusangano.
Security forces, they are very alert kuti kune vanhu vari kuedza kuda kukanganisa musangano vachiri kuita muno Zimbabwe weSADC. Vakakangana navachimba vachifaya kuungana vachifurirana kuti tinoda kuprotesta tinoda kuvharisa Zimbabwe tinoda kuputsa midziyo nekuvaisa zvaise zviri kuukenya asi avasecurities veriawe zvese zvine kurongwa vanenge vachiziva ndisaka muchiona kuti avo vanosungwa zvinoreva kuti security inenge yaita pik information yekuti vari kurongwa zvisina kurama vari kurongwa zvisina kunaka polisi haingosvike ichingosunga vanhu vari kuzviitisa zvavomamitinzi avo asi nei nekukonzera mhirishonga saka ndinoti aiwa zviri kuitwa nepolisi zvakanaka zvaizvo because we want peace we want order before and after that summit
vachuma tiri kuona kuti vari kusungwa ava panzvimbo yekuti vange vachipiwa mukana wekuti vapinde mumadare vachitongwa kana kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vari kuramba vari muusungwa munoti
tataura kuti ihurumende inozviziva kuti haina kusarudzwa nevanhu asi kuti ihurumende yozova kuti yakabirira sarudzo saka ndosaka muchiona kuti vari kutya vagari vari kutya macitizens hapana yatingati pachirungu social contract kana kuti pachivanhu singawirirano yekuti aiwa imi tisaka kusarudzwa nekuti kana vakasarudzwa nevanhu hapana mhaka yekusa vanhu hapana mhaka yekudzinduka vanhu hapana mhaka yekuwana yatingati force intelligence yavari kutaura kuti aiwa mapurisa anenge azviona vanhu vanogara vachitya zvizvarwa zvezimbabwe saka tinozviziva kuti havasi vakabvuma kushandisa mutemo unobvumira kuti umwe neumwe muzimbabwe anofanira kunge ane kodzero yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso izvo zvinongotaridza pachena kuti aiwa mamajors court ari captured
regai tiende kuna vatongogara vatongogara munoti
kuti munhu ukapara mhosva ukangoenda unobvawo kudio iri papo ipapo inde nemutemo wedingichati munhu anopiwa chibatiso asi izvi zvinenge zvaongororwa nedare voona kuti vakakodzera here kupiwa bel saka hazvinoreve kuti munhu ukangopara mhosva unongosvika kumatare uchingoti ndipei bel ndipei bel tare pane zvazinotarisa kuti munhu anokodzera here kana kuti haakodzere here kuti apiwe chibatiso saka izvozvi zviri mutemo wenyika izvozvo
vachuma tiri kuona kuti vezanup f vari kubvumiswa kuungana vachiita misangano asi vanopikisa kungoungana vari kubva vasungwa munoti
munyika munomu patova nemutemo dho usina kutsanangurwa dho usina kunyorwa asi patova nemutemo uri kushandiswa nezanup f kuti aiwa kune mutemo weopposition kune mutemo wevatsigiri vezanup f kwota mutemo wejeterere saka naizvozvo tinoziva kuti aiwa vana zanup f ndovo vava kubvumira uchero vakada kuungana zvakasava nenyayaem yatingoziva tose kuti aiwa bumbiro remutemo riri kuti aiwa munhu akaita pate matemo maviri akwana anoreva kuti vamunangagwa chinguva yavo yakwana asi vanhu vezanup f vari kubvumirwa kuti aiwa itai mademonstration ichitsigira zvinhu zviri unconstitutional saka ndianiko achakwanisa kuinforsa mutemo kana vanofanira kuinforsa mutemo varivo vari kutyora mutemo
vatongogara vezanup f vari kunzi vari kubvumiswa kuungana asi vanopikisa vari kusungwa
vanorespekta mutemo wenyika vanoenda kuna vaplaya kupolisi vopiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo veopozishen havata izvozvo saka kana usina kutedzera mutemo unongosungwa saka veopozishen vanokurudzirwa kuti ngavaende vanoaplai kupolisi kuti vada kutaa mamitinzi avo zvematongo enyika
vachuma hanzi vezanup f vanokumbira kumapurisa mvumo imi vanopikisa munongoungana
uyu mukomana ndosaka atenda vakumhanya anoziva kuti vari kutaura manyepo
avo vanga vari nhengo yeboka revechidiki rebato Resistance Coalition for Change vaStephen Chuma manzwawo zvakare kubva kunhengo yeboka revechidiki rezanup f vasnobo tongogara vaviri ava vanga vari muHarare buhurukuru yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika musarudzo yemutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vebato remarepublicans vatarisana nemunhu mutsva wekukwikwidzana naye sezvo vajoe biden vebato remadhemocrats vakazivisa kuti havachakwikwidze mutori wenhau wevoa scott stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naivan zininga wevoa studio 7
vebato remarepublicans kuwisconsin kwavakaita musangano wekusarudza achavatungamira musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti republican convention vakange vatoziva kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika vajoe biden avo vakange vokurudzirwa nevakawanda kubuda mudariro vachinzi vakwegura saka pavakazivisa kuti havachakwikwidzi vamwe vange vakatozvitarisira nekugadzirira vakabva vatotanga kuvashora mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vavhotere vatrump
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Ukando uchinetika kutiseva Joe Biden wakatadza kugadzirisa dambudziko rekunopinda nevanhu kumaboda. Ziva kuti amai Harris vaishanda navo.
Kuzvishambadzira uku munongedzo wechamupidigori choitwa nemarepublicans kubva kuna vaBiden kuenda kuna amai Harris kuda kuvazora madhaka panyaya yekupinda muAmerica zvisiri pamutemo kuri kuitwa nevanhu vakawanda. Asi mukutanga kutsvaga rutsigiro semunhu achamirira bato remaDemocrats kunyangwe vasati vasarudzwa nebato iri zviri pamutemo, amai Harris vakatorodza makano kupindura kushorwa kwavari kuitwa uku vachiyeuchidza vavhoti mabati. Asa vakabata vari muchuchisi uye gweta guru redunhu reCalifornia.
State of California, and I was a courtroom prosecutor before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ndave nenguva yakareba zvikuru ndichishanda kugadzirisa dambudziko iri. Muno asina hanya nekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika paBrookings Institution vaDarrell West vanoti amai Harris vari kupinda musarudzo yange yakatungamirwa kare navaTrump.
She will be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that
have been struggling to avoid. Simba matunaga like Arizona, Pennsylvania, Michigan, ne Wisconsin.
Kupinda kwemunhu mutsva mudariro achikwikwidzana navo kunorevawo kuti vanenge vomutsvagira zita rokumunyomba.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ndinomuti Kamala wekungoseka zvisina maturo. Makambomuona achiseka. Anoita seasina kukwana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Mina Bose, anodzidzisa paHofstra University, anoti maRepublicans ari kufunga kuti anokunda chero munhu asarudzwa kumiririra maDemocrats. Vati,
clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Zviri pachena kuti vaTrump nechikwata chavo vaifunga kuti zviri nyore kukunda mutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vane muonero mumwe chete pamutevedzeri wavo amai Harris.
Asi kubuda mudariro kwavaBiden kwave kureva kuti maRepublicans ave kufanira kuchinja kutsvaga rutsigiro kwavange vachiita.
Serge Ukraine after recast the whole thrust of their campaign was which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country.
Asi ndinoziva kuti vari kurodzera amai Harris mapfumo. Vachataura kuti vanobva kuCalifornia uko kunongobvumidzwa kuitwa zvose zvose.
Mutevedzeri wavaTrump vaDJ Vance ndivo vari kutungamira urongwa hwekushora amai Harris navaBiden vachiti zvirongwa zvavo zvakakundikana.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job, and that is all because Kamala Harris.
Nyika yedu yakaremedzwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu nemutungamiri wenyika asingakwanise kuita basa rake, uye zvose izvi zviri kukonzerwa naamai Kamala Harris nebato ravo remaDemocrats vaitinyepera kuti vaBiden vanokwanisa kutungamira.
Amai Harris vanoti vavhoti vane mukano wekusarudza pakati pemuono wavo newava Trump pane remangwana renyika.
Do we want to live in a country of freedom, compassion and rule of law, or a country of chaos, fear and hate?
Tinoda here kugara munyika ine rusununguko, tsitsi nengoni uye inotevedzera mitemo, kana kuti munyika isina kugadzikana ine kutya neruvengo? Zvakanakira nguva ino ndezvekuti tine simba rekupindura mivhunzo iyi. Simba iri riri muvanhu.
Ongororo dzakaitwa kubva vaBiden zvavabuda mudariro dzinoratidza kuti amai Harris vari kuvhara mukaha mukuru wange uri pakati pavo navaTrump panyaya yekuti ndiani ane rutsigiro rwakakura. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News, maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7.
Aiwa, tinotenda Evans vateereri musakanganwi wechirongwa cheLive Talk apa tiri kupenengura zvanga zvichitaurwa navamutuli Ncube nezvekufamba kwebhajeti renyika. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.